Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu Gumiguru 24, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende mbiri ihurumende dzingati dzine dzatingati pachirungu Mali Liberation Movement, saka zvinoitika kune imwe nyika zvinobata imwe nyika.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotarisa ukama hweZimbabwe neZambia kuna vamunangagwa kumabiko ekupemberera kuzvitonga kwenyika iyi nhasi.
Munhu wese ari muno muZimbabwe ane kodzero yokuti akaona zvisina kumira zvakanaka azvitauri. Zvakanakira nyika kuti kana pane zvawaona kana makuma-kuma awanzwa woisa pachena kuti pane zvakati zvinoitika.
Boka revechidiki vebato reZANU-PF rinoti ani nani zvake ane kodzero yekufumura uori huri kuramba uchidhonzera nyika pasi.
Dhibhadhi resupply ngadhibhadhi ikakwira, price inobva yakwira, ndopanokwira rate yeshe yemari, saka ndo zvimwe zviri kukodzerwa kuti mari ishomeke.
Confederation of Zimbabwe Industries CZI inoti kushomeka kwemari yekunze zvikuru mumwedzi wekupera kwegore zvopa kuti zvinhu zvinyanye kudhura munyika. Bazi rezvedzidzo yepasi rotarisirwa kuwana bhiriyoni remadhora mubhajeti regore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro masikati muguta reLusaka muZambia mavari kushanya kwemazuva maviri ari kubatanidza zuva guru ranhasi kunyika yeZambia iri kupemberera makore makumi mashanu nemana ekuwana kuzvitonga kuzere kubva musi wa23 Gumiguru 1964. Vamunangagwa vakatambirwa kunhandari yendege yeKenneth Kaunda International Airport nemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu, gurukota rezvekunze reZambia vaJoe Malanji, mumiririri weZimbabwe kuZambia Ambassador Emmanuel Chenda, vakuru vemauto nemapurisa ekuZambia nevamwe vakuru vemuhurumende. Vamunangagwa vakashanyira vaimbove mutungamiri wenyika yeZambia Dr. Kenneth Kaunda kumba kwavo vasati vananga kumuzinda weZambia State House uko kwavakanoita musangano navalungu. Vamunangagwa navalungu vakasaina zvibvumirano zveJoint Permanent Commission zvinobatanidza kutyidzana kwenyika mbiri idzi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasainwa nezuro ndechekuvakwa kwemuganhu mumwe chete pakati penyika mbiri idzi cheVictoria Falls Livingstone One Stop Border Post, nechekuchengetedzwa kwenzvimbo dzine makuva emagamba ehondo yerusununguko uye tsika nehunhu hwechivanhu chechinyakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paCzech University of Life Sciences kuPrague vaWelcome Zimuto vanotarisa ukama hweZimbabwe neZambia nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Zimbabwe nenyika yeZambia tiri vanhu vakawana kuzvitonga kuzere nguva dzakasiyana, asi tikatarisazve kuti vamugabi nguva yavo vanana Munangagwa vakabva nei kuZambia vachiuya nemuZimbabwe vachitungamira mauto ekusunungura nyika. Ukama tingati huri padhuze stereki nenyika, asi tikatarisa pamakupera kwemakore anga achiitika kubva tingati makore atanga tichiri muhondo nepakazowanawo utonga kuzere Zambia, ndingati pane zvakawanda zvakaitika. Ndinoda kutanga ndichiti patakawana kuzvitonga kuzere tinowana kuti Zambia yanga ine mutungamiri wayo, asi vakakwanisa ndingati nyika yakakwanisa kuchinja vatungamiri kwenguva yakareba. Asizve pakuchinja kwavaiita tinoona marelations avo neZimbabwe akaramba akadii, akabatana. Hurumende mbiri ihurumende dzingati dzine dzatingati pachirungu Mali Liberation Movement, saka zvinoitika kune imwe nyika zvinobata imwe nyika, uye mapato avo mapato akabva futi kuchiuto. Saka zvese zvinenge zvichiitika kuchidzana kwacho kunenge kuri padhuze napadhuze.
Vazimuto vanotiwo ukama hwenyika yeZambia neZimbabwe uye neChina hwakafanana nekuti China iri kuisa ruoko rwayo munyika mbiri idzi nezvibvumirano zvemari zhinji zvinogona kufanana mumashandiro airi kuita nadzo.
Mukatarisa China neZimbabwe, China neZambia zvanambotaura zviya kuti nguva yehondo nyika dzaidyidzana mapato aya aidyidzana neChina, asi zvemukatarisa kuti kuchinja kwakaita zvinhu ndingati pamakore makore makumi mairi apfuura, tinoona kuti China inyika yakasumukira zvakanyanyisisa zvekuti iko zvino inotarisirwa kuti tingati number 2 kubva paAmerica iyo inotungamira panyaya dzeupfumi. Ine tingati footprint kana kuti gumbo rayo rinoonekera kunyanyisisisa muZimbabwe nemuZambia. China, zvinhu zvinoitika kuZambia nezvinhu zvinoitika kuZimbabwe zvichiendera maererano neChina zvinenge zviri zvakatifanani, nekuti China ine kanhoroondo kekuti yakabetsera nyika iyi, ende ine kanhoroondo kekuti ava vando shamwari dzedu. Ndinoona China iri nyika ichapaka kunetseka mbijana nekuda kwemari dzainenge dzichiuya, because nokuti ichada kutora zvinhu zvayo nekutorere mumahiri edu kuti vekuChina havatori zvinhu kana vaida kutora zvinhu zvavo havana nguva yekuti vanozonegosheta. Tikaona zvakaitika kuZambia, tiri kutoona kuti zvichatoitika zvenyika medu nekuda kwecorruption ine hurumende mbiri.
Vazimuto vanotsananguravo mafambiro ava munangagwa murwendo urwu, saasingaratidzi kuti munhu ari kuziva matambudziko ari munyika yavari kubva, vachiti pange pasina chekumhanyira kuti vakasire kuenda kuZambia.
Zvandambotaura zviya zvokuti vamunangagwa munhu ari kuzama kumhanya nenyaya yavo yekuti Zimbabwe open for business, kana kuti nyika yeZimbabwe yakavhura bhizimusi kunyika dzese kuti tangatiitei mabhizimusi. Nyaya iripo ndeyekuti vari kuda kunomhanya kuti vanozama kutsvagurudza kuti chii chavangakwanisa kuwana. Hazvitishamisi kuti vanokwanisa kunge vachisangana nevakuru vakuru vehurumende yekuZambia vachitaura nyaya dzeupfumi. Zvinova izvo zvinhu zvavanga vachingotaura panguva yesei, asi handioni kuti zvine chimuko, nokuti dei panga pane zvaifanira kuitika mumwedzi yapfuura iyi, dei kuda Zambia pangori dzinotaa kutotaura kuti tine zvakati zvatakaitirwa nehurumende yeZambia.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paCzech University of Life Sciences kuPrague vawelcome Zimuto vari parunare kwakare kuCzech Republic. Zvichakadaro vamunangagwa vawokerawo kusimudzwa kwemureza weZambia pakati peusiku hwanhasi panhandare yeShowgrounds muLusaka. Mangwanani ano vanotarisirwa kunoisa maruva seruremekedzo paFreedom Statue vasati vaenda kumuzinda weState House uko kuchange kuine mabiko ekupemberera zuva ranhasi iri. Vamunangagwa ndemumwe wevarwi verusununguko muZimbabwe vane nhoroondo yekugara muZambia mumazuva ehondo yechimurenga. Vanotarisirwa kudzokera kumusha mukupera kwezuva kana mhemberero idzi dzapera. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana paine humwe urongwa murwendo urwu. Boka revechidiki vebato reZANU PF rinoti rinotsigirana nani nani zvake anofumura huori huri kuramba huchidhonzera nyika pasi, zvikuru munyaya dzekutengeswa kwemari pamisika mitema. Mukuru wevechidiki muZANU PF uye vari mumiririri weGutu South muparamende vapupurai Togarepi vanoti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuti akaona zvisina kumira zvakanaka azvitaure sezvo izvi zvakanakira nyika. Mashoko avatogarepi anouya zvichitevera kufumurwa navaAC Lumumba kwevashandi vebhanga Gurures Reserve Bank of Zimbabwe, vana vanoti vanonzi vaiita zveuori, izvo zvakazoita kuti gavhuna veRBZ vambomisa vashandi ava mabasa kuitira kuti vaferefetwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatogarepi pamusoro penyaya iyi.
Isusu tinoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane kodzero yokuti akaona zvisina kumira zvakanaka azvitauri. Zvakanakira nyika kuti kana pane zvawaona kana mahuma huma awanzwa Ulisa pachena kuti ah pane zvakati zvinoitika. Asi mukuita izvozvo tinofunga kuti kana wazvitaura vomutemo vazvinzwa vasangozvega zvisingaitwi yatingati investigation. So that the truth is known by every Zimbabwean kuti ah apa panga pachiitika chisiri icho kana kuti yanga inofungidzirwa zvayo asi panga pasina chiripo. Chazvitamwa chunhu tinokumbira kuti vanoita zvemainvestigation vangava mapurisa vanzwa nyaya yakadai vasangoitarisaka. Nokuti senyika chunhu chatinofunga kuti chatigozvera kuti nyika yedu isafamba ndiyo ava vanhu zhinji vanenge vachitamba nenyaya dzemari pamusika mutema. Isu sevezvidiki vezanupiefu mukatarisa mazuva apfuura takataura tichibvunza kuti iyo mari yatinoona pamusika mutema inombobvepi. Saka zvimwe vamumbava vanenge vaino ruzivo. Tochida kuti zvive official kuti vaya vomutemo vaya vanoruzivo kudaiwowo kureserve bank vatitazviongororawo zvinotaurwa navarumumba ndizvo. In that case tinovimba kuti panenge paine honye yabviswa, panenge pasinawo nyaya uyawo usununguka kurarama upenyu hwake asingati munhu wese wamuona kuti zviya zvakataurwa zviya zvisina kuzomboita imwe result zvoita zvokuti ndo zvamupenda kuti ndo zvaari.
Kune vamwe vari kushoropodza vanomuomba nekuburitsa mazita aya. Imi mune zvamungataura here pamusoro penzira yakashandiswa yekuburitswa kwevanhu vari kunzi vari kuita uori?
Zvimwe vamumumba vanenge vaina mafekita vane vachiziva vaine purufu yezvavanotaura ungavarambidza ndiani uye pasocial media mazuva ano ndopaunongowana zvakawanda. Bati kana ingava nyaya yokuti vaenda pasocial media vachinosetilawo mascores vachida kunyadzisa vamwe nokuvasvibisa inenge isiniri nzira yakanaka yokuenda pasocial media. Bati kana iriyo nzira yoga yavanofunga kuti ndiyo inoita kuti nyaya dzacho dzisvike kuna avo vane simba rokuzoita investigation, zvimwe zvavakatoita zvinotopetsera nyika. Isu chatinokurudzira ndechekuti chanzikwa nomunhu chioda chiende kumapurisa chiende kumaauthorities anokwanisa kuita investigation. Isu toda kuziva authenticity nokuti tiri kutotsvaka nesuwo seyouth yezanupf tatovamo nelisti kuna vanhu vatakalistaivo vatakazondovatita zvokuchinja mari zvimwe vanhu pane kumwe kwavanenge vachiwana mumwe musi iyoyi nyaya ichatipetsera kuvhundunyura kuti tizive kuti zviri kubvepi.
Ko matanho akatorwa nereserve bank of Zimbabwe kune varume vana vakanongedzwa navalumumba munotiwo?
Iyi akaitwa serious ka serious allegation is an outcry yemwana wezvo muZimbabwe. Isu tinokurudzira kuti vanhu vanochinja mari ndo vanoti uya unoda kutohodha zvinhu akuchinja mari kwavari. Apa vana vakwidza mutengo yemari yeus dollar onotenga zvinhu zvake unouya kukwidza price. Saka tiri kutirwadza iko zvino kukwira kwechingwa kukwira kwetransport kukwira. Saka tiri kutongofunga kuti vanokwedzeresa kukwidzwa kwemari yavo vanhu vanototishungurudza isu savana neZimbabwe. Saka avawo kana vakanzwa information yakabva kuna vanumumba vakatora action iyoyo zvinoreva kuti vanoziva kuti zviri kuaffecta ruzhinji rweZimbabwe uye vachida kuita investigation dzakazhinji. Haungaiti investigation wakutarisana nemunhu kusaspendwa kwavakaita hasingi nzira dzinongoitisawanikwa mulemba kana vasinawo nyaya dzavainazvo vanongodzoka kubasa.
Avo vanga vari mukuru wezve vechidiki muzano PF uye vari nhengo yegutu south mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunare kugigali kuRwanda naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Mutungamiri we Confederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe vanoti zvinhu zvanyanya kuoma munyaya zveupfumi nenyaya yekuti mwedzi ino ndiyo inonyanya kunetsa mari yekuAmerica sezvo zvinhu zvinounza mari iyi zvakaita sefodya kusisina pari zvino. Zvinhu munyika zvave kudhura zvakanyanya zvamanikidza hurumende kuti itendere kuti zvimwe zvinhu zvekudya zvinogadzirwa kuSouth Africa zvipinde munyika zvisina kubhadhara mitero. Kunyangwe zvinhu zvakaoma kudai, munyori anoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica vaTabo Negi vanoti Zimbabwe ine mukano wekugadzirisa upfumi kana ikaita mitemo yakajeka. Vanegi vakataura mashoko aya nemusi wechipiri vachitaura parunhare nevatori venhau. Vanoti Zimbabwe iri kuratidzawo kuti ine chido chekugadzirisa zvinhu vachitiwo vana muzvina bhizimisi vemuAmerica vane mikana yakanaka yekuita bhizimisi muZimbabwe. Havana kuda kutaura zvakawanda nenyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yeZimbabwe neAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJabangwe.
Tukuona hedu kuti mashops acho achatanga kuvhura nekuti chachanyanyonetsa iri kunyanyokwira kweexchange rate yekuti yanga yakwira zvakanyanyisa pachinguva chipfupi-pfupi. Zvinoreva izvo kuti vanotengesa vangu vakusaziva kuti maprice atotengesa nawo ndeapi manje anozoita kuti chiite sechizokwanisa kuti kana tatengesa tozonotenga zvimwe zvekutengesa zvakare. Saka vamwe vakabva vambomira vachida kuona kuti kufamba kwazvava zvichaita zvava zvichamirira papi kuti wozotanga kusenza. Saka tikuona izvinoizvi marese aya aimbokwira akazombotionei zvakanyanyisa ndobva azenga kuti kwirei zvishomhawo patikuona zvinenge zvaanani nekuti sezvataitaurawo mashuroko zvanga zvichinyanyokodzerwa nepanic buying asi zvanga zvisingafaniri kunyanyokwira nekuti vanhu vakwanisa kunzwisisa one or two of the policies akataurwa asi taitarisirwa kuti zvichaita sezvaita.
Tichitarisawo dambudziko rekushomeka kwemari, chii chaizvo chingaitwe kugadzirisa nyaya iyi?
Mwedzi ino yatiri ino yaSeptember naOctober dambudziko matambudziko anoitika ndekuti panovharwa misika yekutengeswa yefodya ipo muna September imomo foreign currency inowanikwa nenyika inobva yadzikira inodzikira panguva yekuti tada kuti chitsvage patsvage ana fertilizer ana nezvimwewo zvodiwa pakurima panguva inoi and also zvinoitika panguva yekuti tichitarisira tinoida kutatarisirawo semakambani kuti tichitanga kuhodha zvinhu zvatozvotengesa paChristmas. Saka inoi nguva ndo nguva yepanyika pagore rese yatingati yatinoda foreign currency yawanda kupfuura imwe mwedzi yemakore mwedzi yatinayo mugore asi ipo ndo panenge pane foreign currency shoma shoma. Saka foreign currency yaikudiwa nevamwe kuti vatengese chingwa ndo yatoda kuti tiimporte futi maraw materials ekuzotenga and tese panguva inoi makambani akawanda tichitotsvaga forex panguva imwe chete. Saka zvinova izvozvo zvokonzera kuti ndekuti demand resupply demand ikakwira price inobva yakwira dhopa rokwira rate ichi yemari. Saka ndo zvimwe zviri kukonzera kuti mari ishomeke ende zvinoitika mwedzi makore ega ese hazviti hazvitaitika gore rinoiri chete.
Totarisawo iyo nyaya yekukwereta mari kunze, ko imimi vemakambani hamukwanisi here kuenda kunokwereta mari mega? Zviri kufamba sei?
Vamwe avo vari kukwereta mari nekuti sezvazvakataura kuti muno mari yatinayo inoti dhurei here uyezve yati inonzi tenya yaipfupi kunongo chipirwa 3 months iwototi kune dzimwe nyika vanonga ichiwana kana ye7 years. Inova iyo ndo mari yekuti unokwanisa kutora woisa mukambani moshandisa mozomozoona kuti kumberi uku zvinenge zvafamba zvakanaka. Iyoyo ndo nyaya iri kunyanyanesa asi mamwe makambani tiri kuona anga atotanga kuita yaya yatoti maoutgrower program.
mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezvedzidzo yepasi rinotarisirwa kuwana bhiriyoni remadhora mubhajeti regore rinouya. Asi bazi iri rinoti veruzhinji havafaniri kutarisira dzidzo yemhando yepamusoro sezvo risina varayiridzi vakakwana muzvikoro zvemunyika yose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mashoko aya akataurwa nezuro nemunyori mubazi iri Dr. Slivia Utete Masango kunengo dzekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi avo vaitaura pamusoro pebudget rebazi ravo ra 2019 vakati pari zvino hapachina zvekuronga budget sezvo vave kuudzwa zvekuita nebazi rezvemari. Amai Utete Masango vakati vakatoudzwa kuti vachapiwa 1.1 billion nebazi rezvemari.
You are given, you know, they say this is your allocation for 2018, so you have now to work within that allocation, unlike what used to happen in the past where you would submit your bids and then it is from
pari zvino unongoudzwa kuti mari iripo ndeii ndiyo yaunofanira kushanda nayo. Zvasiyana nekare pamaiva pa budget renyu vozokupai mari, iko zvino unongoudzwa mari iripo nezvekuita.
Amai Utete Masango vakati zvikamu zvinodarika makuma nomwe nezvishanu kubva muzana zvemari iyi zvinoenda kumihoro, asi vakati kunyange zvakadaro hapana mukana wokuti bazi iri ripinze vamwe varayiridzi basa sezvarinoda kuitira kuti rikwanise kupa vana dzidzo yepamusoro.
There hasn't been the usual recruitment that we normally expect at the beginning of each year, because what we find is that the
atisi kukwanisa kupinza varayiridzi basa sezvataita pakutanga kwegore rega rega, uye tinoona kuti vana vechikoro vari kuwandisa asi uwandu hwevarayiridzi huchidzikira.
Vakatiwo izvi zvinoreva kuti murayiridzi mumwe chete anodzidzisa vana vakawanda kudarika vanokodzera, izvo zvinoderedza mukana wokuti vana vaite zvakanaka padzidzo yavo.
We can then not expect quality.
Kana zvadora hatikwanisi kutarisira kuti murayiridzi aite basa nemazvo nekuti vana vanenge vawandisa, izvo zvinokanganisa basa.
Amai Utete Masango vakati havana zvavangakwanisa kuita nenyaya iyi sezvo hurumende ine chirongwa chekuderedza mari yainoshandisa pamihoro yevashandi vayo. Asi vakati vari munhaurirano nebazi rezvemari pamwe nebazi rinopinza vashandi vehurumende Receive Service Commission kuti vagadzirise nyaya iyi. Vachipawo umbo pamberi pekomiti iyi, mukuru werimwe remasangano anomira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vakati hurumende inofanira kupinza varayiridzi vakawanda basa kuitira kuti varayiridzi varipo vasafe nebasa.
We must unfreeze the recruitment of teachers. We must employ teachers. We are running short of close to 17,000 educators, and that deficit has created very large classes, crowded classes.
Parizvino murayiridzi mumwe chete anodzidzisa vana makumi matanhatu kana kudarika, kunyange hazvo achifanira kudzidzisa vana vane uwandu huri pasi. Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti pavana vekireshi murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana makumi maviri nevashanu, kuprimary murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana makumi mana pakirasi, kozoti kusekondari murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana vasingadarike makumi matatu nevashanu. Zimbabwe inofanirwa kupinza vamwe varayiridzi zviru gumi nezvinomwe kuitira kuti varayiridzi vashande sezvavanofanirwa kuita kana zvinhu zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe ine zvikoro zvinodarika zviru zvisere, asi panodiwa zvimwe zvikoro zviru zviviri nechidimbu kuitira kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu, icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu, tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Vana mazvikokota vechirwere chegomarara rezamu nemamwe magomarara vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vanosanganisira madzimai nevarume vadzidzire kuziva kuzviongorora mwedzi wega wega kuti vane gomarara rezamu here, vagotsvaga rubatsiro chirwere ichi chisati chakomba mumuviri. Muchirongwa chedu chesvondo rino chatiri kucherechedza mwedzi wegomarara rezamu, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi yechirwere chegomarara vari mukoti kuchipatara chikuru chechirwere ichi kuIreland Muzvare Respect Mufakwe Deke pamusoro pekukosha kwekuzviongorora kuti une gomarara rezamu here.
Zvakakosha asisi Marvelous kuti tive nenguva yekucherechedza, inguva yatinopa chekutanga, tinopa encouragement. Ino inguva inopa encouragement kumadzimai nekuvarume tose kuti it gives awareness. Inopa awareness kuvanhu kuti kune chirwere checancer yezamu, ndochekutanga. Chechipiri, inguva yatinogona kupembererawo hama dzedu, vakoma vedu, vanin'ina vedu, vanamai vedu vakasanganawo nedambudziko regomarara vakakwanisa kukunda. Chechitatu, inguvawo yekuti tipemberere even vari kurwisana nechirwere chechi pari zvino, mwedzi wekuti vanonzwawo kukurudzirika. Uye avo vakarasikirwa nehama dzavo, inguva yatinenge tichirangarirawo tichichemawo navo kuti vakakundikana kurwisa gomarara recancer. So mwedzi unoyu mwedzi wakakosha chaizvo nekuti unopa awareness kumunhu wose kuitira kuti munhu wese azive kuti chokwadi cancer iriko ende gomarara rinowanikwa even kuZimbabwe. Uye nzvimbo dzachona dzekuti kana takuda kuenda kunoongororwa tinogona kuenda kupi, kana tichida kuzviongororawo tega kumba yatinoti self-based examination iya, unogona kuzodzivawo kuti ndinozviita sei, because zvinhu zvinenge zvichitaurwa every day mumabasa, pamaterevhizheni, pamaredhiyo, pese pese zvinenge zvichitaurwa.
Ndedzipi nzvimbo kungaendwe nevanhu kuti vakwanise kuongororwa?
Kune nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vanogona kuongororwa. Kwekutanga, vanhu vanogona kuenda kuparere nyatwa kuoutpatient department, kunonzi kuoutpatient department. Kune kliniki inoitwa ukoko inonzi kliniki yekwaprof Muguti, kwekuti unogona kuenda kunoongororwa, ndo chekutanga. Chechipiri, unogona kuenda kunonzi paCancer Association of Zimbabwe muna Livingstone, unoenda unoongororwa zvekare mazamu ako kuti angave necancer here kana kuti haana, kana any lump yaungangonzwa kuti inenge isina. Chechitatu, unogona kuenda paWest End, vanga vaine promotional program yavanga vachiita ipapo yekuita mamamogram. Then unogona zvekare kune avo vanenge vaine tumari twavo, vanogona kuenda muBelgravia panonzi paWall Women Clinic, ipapo futi vanoenda vachinoongorora. Kwese ukoko inzvimbo dzekuti unogona kuenda wanzwa kana kuti usina kunzwa any lump, kana kuti usina change machanges awanzwa pamuviri wako, kuti ungoende unoongororwa. Uri kumbawo unogona futi kuzviita self-examination, kuzviongorora wega, kuti ufunge kuti rega ndichiende kukliniki dzinonguva une zvaunenge waona pamiri pako zvisiri izvo. Saka masymptoms atataura aya ukamaona aitika kwauri, unokwanisa kuenda zvekare.
Chimbotipaiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu, imi manga muri mukoti kuZimbabwe, zvakazofamba sei?
Ndaive mukoti kuZimbabwe, baba ndokubva vawana basa kuno kuIreland. So vanga vari kugara kuno kuIreland, inini ndikamboramba ndiri kuZimbabwe, ndichishanda kuZimbabwe. Dzuva taaperayo pakazoita dambudziko rekutiwo zvinhu zvakaramba zvaakungoomawo kumba, ndopandakazoti arega ndichiende ndinogara pamwe chete nababa kuIreland.
avo vanga vari mukoti varespect mufane kwede vachitaura pamusoro pechirwere chegomarara vari ku island tapatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Ivan Zininga ndiri mu Washington DC.